Zedwap.com.
Daida muziwe jagatora mbuya angi chuchi. Daida muziwe jagabeza mbuya angi chuchi. Jibuwa jagawa ereza mbuya angi chuchi. Riwaragate wani manduri ripai. Chikumu jagavira taitange kuchika uriri. Chikumu jagavira taitange kuchika uriri. Rima mujari wona ereri chibuya. Manangu musa mire mire ni hama. Bamwe vajati vaindiziva vanonyepa. Vanangu musa mire mire nehama. Vanonyepera kudya zvinyuva nenyoka. Usiku wese vachingombe handi handi. Ndaenda musaganga nevana vangu. Ndaenda musaganga nevana vangu. Tika vanotumirwa mamepo kana kwadoka jishuoze moyo zoramba kuzadzikizwa weya muchene dai wachengeta achengete vanokura uachengete iwe vanofamba uachengete vanorara uvafumbamire rima muchari wona here richiuya. Manangu musamire mire nehama. Vamwe vachati vaindiziva vanonyepa. Manangu musamire mire nehama. Vanonyepera kutya zvinyuva nenyoka. Usiku wese vachingombe handi handi. Ndaenda musaganga nevana vangu. Ndaenda musaganga nevana vangu. Vachanongedzera nandiwe wakauraya. Asi vanoziva chiri mumoyo chiri muninga. Mufaro uchavabata ndafa. Pakuita sekaurema wafa. Imi mega kana masara vana vangu. Ama tinoda mutambure vana vangu. Mufura ziso kuona anokudai vana vangu. Anokudai ndini ndeka vana vangu. Kana ndaenda ndarova vana vangu. Ndaida muziwe jagatora mbuya handi chuchi. Ndaida muziwe jagabeza mbuya handi chuchi. Chibuwa jagava ereza mbuya handi chuchi. Riwaragatewa nemanduri ripai. Chikumu jagavira taitange kutya uriri. Chikumu jagavira taitange kutya uriri. Rima muchari wona here richiuya. Manangu musamire mire nehama. Vamwe vachati vaindiziva vanonyepa. Manangu musamire mire nehama. Vanonyepera kutya zvinyuva nenyoka. Usiku wese vachingombe handi handi. Ndaenda musaganga nevana vangu. Ndaenda musaganga nevana vangu.
Zedwap.com.